Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 28 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musi 25 na 26 December tawana dzanga dzakadzikira. Tiona kuti musi 25 wakapa vanhu vatatu, musi 26 wakapa vanhu 4, ini nezuro wakapa vanhu vaviri. Asi tiona kuti sezvanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tawana dzakawanda.
Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemigwagwa kubva musi wekisimusi kusvika nhasi.
President Ramaphosa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore rese paChristmas. Vapimira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muBulawayo vachipa zvekudya, zvekugeza nezvimwe zvakadaro kupomula neokinoko.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home kuBulawayo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCup Champions League neAl Ahly yekuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi musi wechitatu kusvika nhasi mugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatatu vafa nhasi mangwanani mutsaona yaitika kuKwekwe, kuchitiwo bhazi rabveuka kuGweru rakuwadza vanhu makumi mashanu nevana. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuwarawo mutsaona yemumugwagwa yaitika kuMabvuku muHarare. Vanotione musi wezoro rekisimusi vanhu vatatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa, kuchitione musi weBoxing Day vamwe vana vakafa, kuchitione zuro chishano kwakafa vanhu vaviri. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona dzose idzi dzakakonzerwa nevatyairi vaimhanyisa dzimotokari dzavo kana kuti vasina kutevera mitemo yepamugwagwa uye kuti vamwe vainge vaneta. Asi vanoti dzidziso dzakapiwa nemapurisa akabatana nevanoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa dzakabatsira zvikuru mukuderedza uwandu hwetsaona dzakaitika kusvika pari nhasi. Assistant Commissioner Nyati vanoti vachiri kuongororawo kuona kuti mhosva dzakaparwa munguva ino yezororo dzakakwira here kana kuti dzakadzikira zvichienzaniswa nemamwe makore adarika. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zororo richiri kuendera mberi mukoma Jonga. Zvichitaura kudai musi 25 na 26 December tsaona dzanga dzakadzikira. Tiona kuti musi 25 wakapa vanhu vatatu, musi 26 wakapa vanhu 4, ini nezuro kwakapa vanhu vaviri. Asi tiona kuti sezvanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda. Nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kuKwekwe, tine bhazi radonha kuGweru pakuvara vanhu 54, tine kombi yadonha kuMabvuku tenofu vakuvara vanhu 16. Saka zviri kuedza kuti vatyairi vari kumhanya uyezve vatyairi vari kuedza kuovhateka pavanenge vachingafanira kunge vachiovhateka sezvaitika kuKwekwe. Uyezve vatyairi vanenge vaneta yatoti pachirungeya yafatichi. Ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore, vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye wakoise upenyu hwavanhu mumugwagwa. Mapurisa acharamba achidzidzisa vanhu, asi kungodzidziswa nemapurisa chete hakuna chakunobatsira, kana vevatyairi vasingateereri, vasingabatsiriwo kuti mugwagwa muve muine tsaona shoma.
Takaonawo mapurisa achinzi achanga akaiswa mumigwagwa nemunzvimbo dzakawanda, zviri kutarisiwa here kudzikisawo kuita tsaonawo?
Ya, zviri kubatsira nokuti maona kuti zororo risati ratanga pakaita zvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira First Lady amai kusiliya Mnangagwa, zvikwata zvinoita Safety Council Police, takazobatana neSouth Africa vakauya kuGwanda nekuBubi. Saka munyatsoona kuti vanhu vazhinji mwaka unouyu vanga vaine chishuwo chekuti tsaona dziite shoma, vanga vaine chishuwo chekudzidzisa vanhu. Ndozvatiri zvofanira zvichiitika nguva nenguva izvozvo.
Ko, panyaya dzekuparwa kwedzimhosva, tinoona kuti munguva dzemazororo idzi ndo dzinenge dzinotisimukei nyaya dzemhosva idzi?
Tichiri kuongorora, mhosva dzisati dzanyatsotitaura kuti dzakakwira kana kuti dzakadzika, tichazinopa mashoko akazara kana tasvika kuma 10-15 January.
Tichitarisawo gore ra2019 munyaya dzemitemo, zvii zvamungataurawo Assistant Commissioner?
Tichiri pakati, ndofunga gore rakupera ka, Commissioner General vanozoita ripoti yavo nekupera kwegore, tokwanisa kuzotaura nezvaya muna January. Ndopatoita kuona kuti mhosva dzenyika yese dzakadzikira here, dzakakwira here. Zvinhu zvakatinetsa semapurisa ndeizvizvi, zvatakagona ndeizvizvi, zvatinotarisira kuita muna 2020 ndeizvizvi.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekupa rubatsiro rwezvekudya pamwe nezvekushandisa munguva ino yezororo kune vanoshaya vari mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikwata changa chakamirira vaChamisa nhasi chasvitsa zvekudya nezvekushandisa zvakaita sesipo kune vamwe vakwegura vanogara pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri muguta reUlawayo. Kuti tinzwe mafambira aita basa kuUlawayo, tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Zvafamba zvakanaka zvikurusa, President Chamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura, zvibatsiro zvemasenior citizen yavanoita gore resekva Christmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muUlawayo paita contingent yemaMPs nemasenators neprovincial leadership, vachipa zvekudya zvekugeza nezvimwe zvakadaro kuEkupumuleni Old People's Home.
Mataura kuti chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yese, ndeapi mamwe matunhu amuri kubatsira?
Tiri kubatsira kwese, takapinda mharare chero mumamisha omu, takabva kwaChief Kaisa uku ipapo paChristmas pano. Pese panowanikwa munhu anenge atsvagiwa navaPresident Chamisa kuti abatsire vanhu, tinobuda tichidaro. Saka kana kune kwatatasvika vateereri venyu vanotiudza, tinoona kuti President Chamisa vanoita zvavanenge vagonawo ipapo.
Chii chikuru chakaita kuti vaChamisa vange vachitora matanhwa?
Nyaya ndeyekuti President Chamisa vanotevedzera gwaro resocial democracy rinoreva kuti we take care of our own. Tinorangarira vanenge vakwegura vachishandira nyika, togorangarirawozve vanenge vachishaya munyika vachichengetwa nehurumende. VaChamisa vakataiwa isu totanga ipapo tichitobatsira vanhu patinenge tawanavo pashoma ipapo, tichicherechedza nenyaya dzeChristmas idzi kuti vanhu vanofanirwa kuwana mufaro patinofamba, patinoita zvokuti tinotosangana nevanhu vatinenge taunzira zvinenge zvabva kuna President, totogara navo pasi tichiimba tichidaro kuti vawanewo mufaro.
Tiri kunzwa veruzhinji munyika vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vari kukundikana kunge vachiwana mari nekurarama. VaChamisa vari kukwanisawo sei kuwana mari dzekubatsira nyika yese?
Zvinoitika ndezvekuti President Chamisa vane shamwari dzavo dziri munyika nedziri kunze kwenyika dzavanotaurirana navo kuti aiwaka, zvamunoona tine vanhu vakashandira nyika ino vakwegura vari kushaya chekudya paChristmas kuno, taikumbira kuti mumwe nomumwe aite inonzi adopt kana kuti asarudze kwaanenge achida, kwaanofungidzira kuti anogona kubatsira wobatsira ikoko. Saka ndiwo mashandiro anoita vaChamisa vachitsvaga mari kushamwari dzavo, dzimwe nguva vachitorawo mari dzavo vachibatsira kuti vanhu vaonewo Christmas inenge iri nani, nekuti zvinhu zvakaoma zvikurusa munyika muno. Asi tinoda kuti tikurudzire nyaya yesocial welfare, nyaya yekuchengetana sevana vemuzimbabwe ndio zviri kuita kuti president Chamisa varambe vachingoendera mberi nenyaya yekuti tinoda kubatsira tichibatsira tichiti isu tiri vanhu vebato reMDC vatumwa naPresident Chamisa.
Rubatsiro huri kupiwa kunhengo dzebato renyu reMDC chete here?
Aiwa, tisi kutombobvunza vanhu kuti unosupporta party ipi, tikaona variko vanosupporta mamwe maparty tinenge tichitofara kuti vari kuziva kuti Zimbabwe ino ndeMDC ndeZANU PF ndevanhu vasingasupporte mabato, ende kana tichibatsira vanhu kudaro tichikuita nekuti tiri vanhu ka kuti nekuti tine mabato ezvekutongwa kwenyika. President Chamisa havazvidi izvozvo, vanoti ngatibatsire vana vemuZimbabwe ndokuti vana venyika ino, and President Chamisa thinks vanofunga kuti Zimbabwe is a very great country, nenyaya iyo inofanirwa kugona kubatsira zvizvagwa zvemuno pasina kupoka.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vanoson Chamisa, Dr. Nkulule Kosiwanda vari parunhare neStudio 7 vari kuvulawayo. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuongorora nyaya dzingangoita nhatu kana ina dzechirwere chemanyoka chinofungidzirwa kuti chingangodaro chiri chirwere chetyphoid mumusha weruzhinji weGlenview. Meya Gomba vanoti kuwanda kwevanhu muguta reHarare ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka, sezvo vanhu vari kubva kumativi mana enyika vachimhanyira muguta guru renyika. Vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vakoshese utsanana, vachiti harisi basa rekanzuru chete rekuchengetedza utano. Ngatinzwei hurukuru yataita naMeya Gomba pamusoro penyaya iyi.
Pane makeses maviri matatu mana akauya kwatiri anoratidza kuti pane maissues etyphoid atakada kuongorora, bhozi anouya kwatiri ari masuspected cases. Isusu tinozotarisa necity health kuti makeses ayakamira sei. Sekunziwa kwenyu munde pekuti through urbanization munhu wese anoda kuya muHarare. Munhu wese auya muHarare anoda mafacilities akakwana. Nedzimweni dzenguva vanhu vauya muno muHarare vanouya netsikawo dzavo dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvatinokurudzira kuti dai vanhu vachengetedza utano hwavo pane zvavanonwa, pane zvavanobata pachikafu chavanodya. Saka makeisi zvavano hungu pari makeisi zvakaya kwatiri atiri kuongorora, atingati takakontena. Makeisi anechekuita nechirwere chetyphoid katikusaspekta kuti vanhu vangu vane chirwere chetyphoid.
Chii chikuru chamakawana chiri kukonzera dambudziko iri? Tichiona kuti nguva zhinji rinongotangira munzvimbo yeGlenview iyoyi.
Nyaya inoitika ndeyekuti urombo hukanga hwanyanya mukati menharaunda dzatinogara. Vanhu vedu vanoresorta kumaextreme actions akaita anopikisana neutano hwatiatitarisira isu nekodzero dzeutano pamunhu. Ukaona paya patinoti vanhu regerai kutengesera zvinhu pakadai, zvinhu zvinova zvinhu zvakaita zvinobatirana neutachiwana hunokonzera zvinhu zvakaita zvirwere zviri communicable diseases, tinovatsura. But vanhu vanenge vakatarisa kukoshesa kuti ndingautsvaga mari. Naizvozvo munhu anoenda anotenga fishi yake pasingatengeke fishi, haende kubhucha, anoenda anotenga pamhene ipapo. Munhu anonwa mvura paisingafanirwi kunge ichinwiwa. Utsanana kudya usina kunyatsogeza zvakanaka ndozve zvimwe zvinhu zvatikanganisira mukati mekurarama. Saka mukudaro ndozviri kukonzera kuti zvirwere zvinge zvichidi zvichiti. Mukatarisa patichagarika ibusiness center rine zvakawanda zvekuitika pariri, yatingati informal trading yakawandisa ipapo. Saka ndozviri kukonzera chi zvimwe zvezvinhu zvakadaro.
Vamwewo vagari vemuGlenview vari kupomerawo kanzuru mhosva yekusarasa marara uye kugadziridza nyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena. Munotiwo
tinoitika chiri pachena chinozivikanwa ndechekuti utano hunochengetedzwa paviri. Utano hunochengetedzwa nekanzuru, kwozoita utano hunochengetedzwa newe mugari. Nekuti haungatarisire kanzuru kuti iwe kugeze maokoga, nekuti wakanga chikafu parodhi. Haungatarisire kanzuru kuti iwe ikuitire mamwe mataurika pazvingochita iwe. Saka kutaura kwevanhu vanenge vari mubhizinesi rekungopomera, asi zviro kwazvo ukadzoka kumasure ukazvitarisisa kuti sei mvura isi kuwanikwa muZimbabwe muHarare nedzimwe nzvimbo dzakatenderera maguta ose ari kutambudzika nyaya yemvura, zvinongokuburikira pachena kuti haisi Harare chete. Saka kana yarambirira mudenga ingava mhosva yekanzuro here kuti hatina mvura?
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye. Ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na mawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda mune nyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tina kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uye zvechii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanisai Mutandwa. Ndichizikana nerekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Ndaingochero ndaingorondawo tsimba dzimama promoters vakuru kwandiri. The likes of Chippers, Joshua Jerry namai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndi Alec Macheso. Ndiye munhu andaifamba naestereki, ndiye munhu andaitevera estereki. Apsinawo saakango ndimotivata kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music, sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongoropinda muline reentertainment chete, ndee ndirimo.
Mungati gore rino ra 2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore rino ranga rakaoma. Tinotidai rachienda, kana rakachienda mangwana chaiye. Nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Oma nokuti kuti entertainment industry kuti munhu maita mari unenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari. So makada kuti munze muimbi kubva kunze, vamwe vangu vakambotsvaya kuda kuunza vaimbi vakatadza. Hazvina kuzvanga singadzore, but waitita loss because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadungure, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotsvaya kuita Davido, tikambotsvaya kuita kumwe rumba artist Kalipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatso simba steric. Saka 2019 chinja chakaoma, nekuti I'm not very sure kuti economy here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbirambonakidza zvachose. Tiri kungoti ndaachipera tichitandidza pana 2020 pamwe nedhi mwari vanotinzwawo.
Semudzimai, mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuita?
Aiwa kwete, haakwete. Kunotozotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvine zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo usina pamuromo, not in I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady. Vanotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi. Vanotokudzvanyirira chete, vanotokudzvanyira chese chavo taura hachitombonzwi kwa nokuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo, but ndinomira zvangu. Vanotozviziva ndinombotraya ndinomiramiri, but haibhora rembabvu chairo.
Pane zvamuri kuronga here kupera kwegore tichivharisa gore ra 2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa 28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. Tiri kunoita all white party, nekuti Genius kuna anongozivikana nekuita maall white party. Saka tine tiri kunoita maall white party, tiri kuita kubot, tozoita after party musi wa 31. Saka tine mapati atiri tiri kuita pamusi wa 29, 30, 31. This time mapati ndiri tiri kuitira kucarnival. Bose carnival iri kuya nyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party musi wa 31. Tisu tinenge tinayo SG Events, saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge muinayo iku carnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables edu ari kubvira pa 500, pa 1500, pa 1000, 1000 2500 kubva 2000 pamari bese ukabadira 500 years pa 500 ipapo unowana matiketi vanhu vairi kupinda owana wawa uri worth 500 saka vanenge vaida kubhuka matables ava vanokwanisa kubata pa number dzangu dzekuZimbabwe dzinoti +263 773 045 907 ndodzokorera zvakare +263 773 045 907 vaida kuita matable bookings avo but ndenge ndakusara nemabookings mashoma because vanhu vakawanda vari kubhuka matables especially vanhu vari kubva kuZambia, Botswana ne South Africa vari kubhuka matables but kana munhu asina temari yetable kupinda i20 US to rest of the grounds ku VIP ari kubvira pama 40 US zvichikwira
pane mazwere amungataurowo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita here vechidzimai
ini ndinoti madzimai ngaauye tishande takawanda nekuti ezvinoizvo vakadzi vari kungoita zvepromota magitara kungori vaviri nairedros isusu tinowanzomirira girl child hatisi kuona panodzvanirwa munhu anonzi mukadzi yedu inodzimba tatsai muchiona tichimira nemaartist edu echikadzi especially pana Seoma artist watakamira naye takambomira naSeoma pavainoitsana nemafamily issues avo takamira naSeoma tiri kuti vakadzi vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents uyaiti wande tikurire varume ava matiregerera atingori tega tiri kuti uyaitibatsirane tiwande matiregerera vakadzi ngavauye women empowerment toda kushanda nevakadzi tigobatsirawo maartist edu echikadzi notiri tega hatikuzvigona tinotodawo support tinobva kuna vakadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai mawindo vanozikanwa zvakare nezita rekuti mai maka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlangano Nyahuye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga cheWomen's Forum.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Nero gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvematunhu emunyika tichiona kuine vamwe vanogaronyunyuta kuti kune manga matunhu akasarira kudarika mamwe. Saka tatitimbonzwawo kuna Reverend Ray Motsi veBaptist Church kuti vanoonawo sei nemafungiro aya. Togamuchirai muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Aiwa tinipo kana makadiyo zviri kufamba sei ikoko.
Aiwa kuno tiri vapenyu chando chete.
Ndinotenda hedi aiwa kuno kuri kupisa iri kuna airi kunyatsonayawo zvayo mvura yacho.
Nhasi Reverend Motsi tatitimbotarisa araramo iri muvanhu. Kare taizwa vanhu vachingochema kuti dunhu rakati ndo dunhu rakasaririra hurumende haisi kusimudzira dunhu iroro ndo zvinhu zvichingoriko here nanhasi izvi
aiwa zvinhu izvozvo hazvisisini izvo Zimbabwe yose yangotekeshera nematambudziko zvino matambudziko ari paya anozokura nekuda kwekuti kana ange iri nzvimbo yakafanana nekuno kumatebheriland inge ine drought kana vasingakwanisi kurima chaizvo chaizvo vanga zvinoitwa kumashonerend unobvaona kuti nhamo yacho inobva yatoreresa yozoitawo kusanganisawo nekuti dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuno hadzisi nzvimbo dzinobatsirwa zvikurusa nehurumende kuti vanhu vaone raramo ipapo ndo pane nyaya hombe oda kwekuti nzvimbo dzakafanana nedziri kuno dzafanira kunge dzichipihwawo mukana kuti dzikwanise kuwana zvinhu kuti dziingane nedzimwe ukazotarisawo kumasvingo vakada kungofananawo nesu zvishoma asi unoona kuti vamwe vari kumashonerend kuna namashonerend east newest kunenge kuri nani kane dzimwe nzvimbo dziri kunoku zvikonzero ndizvozvo izvozvo zvokuti hurumende haina urongwa hwekutarisira nekubatsira vanhu vanoziva kuti panonzi nechirungu vulnerable areas havana uyezvo hurumende yacho inenge isiri kutomboziva kuti chii chiri kuitika muvanhu nekuda kwekuti vane mari vanayo kana kuti vanowana vanowana asi vasina havana zvachose.
Tinoona kuti hurumende ine urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana yatingati devolution zvinhu zvingarerutsa here matambudziko ari kutarisana nematunhu aya.
Tiri kunyora nezvazvo pane mapepa atiri kutogadzirira kuti tinyore nezvazvo isi tinofungidzira kuti devolution ndo inokwanisa kubatsira vanhu nekuda kwekuti dunhu nedunhu vanenge vakuzvimiririra kuti vaone kuti chii chingakwanisa kugadziriswa munzvimbo dzavo kuitira kuti nzvimbo dzibudirire. Tinenge tisisatarisire kuhurumende chete, asi taakutarisirawo hurumende yematunhu inove ndiyo inenge yaine simba uyezvewo iine zvishandiso zvacho kuti vakwanise kugadzirira matunhu avo. Saka tofungidzira kuti zvinobatsira izvini kana kuunza runyararo vanhu vanenge vasisakompleni kuti hazvina hazisi kubva kuHarare, asi vanenge vachiti ko vanhu vedu vari kubva nemazvinzvimbo zvinobatsira vanhu vari kuitei. Tofungidzira kuti zvingatibatsire sereki, asi ndiri kufungidzira kutiwo zvakare hurumende haisida kugadzirisa izvozvo nokukurumidza, nokuti kubvira nguva yazvakataurwa nepatiri hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti tiri kuenderera pamberi. Kunyange zvazvo murawo wacho unenge wakatangiswa kwenge ukapiwa kunzi wavapo, asi hakuna chiri kuitika.
Kune vamwe vari kuti nyaya yekuendesa masimba kumatunhu iyi inoparadzanisa nyika, nokuti kune kwakuti dunhu rakati charinowana ikoko richingozvisimudzira panzvimbo yekuti vanhu vanga vachishanda semajuru kuumba nyika pamwe chete.
Hazvidaroba, haisi iyo nzira yacho iyoyo, nokuti paurongwa zvinoenda nekuti kana vanhu vaakutora zvinhu kumatebereland kuti zviende kumasvingo kana kumashongaland, pato neurongwa hwakatsarukana nokuti zvitorwa zvinenge zvaakutorwa zvaakuenda nembumirano yavanenge vakaita nedunhu racho rekuno. Hazvisangotorwa panga zvichiitwa iye zvino. Matombo ari kutorwa kwamutoko, hatizive kuti ari kuenda kupi. Chitsu iri kutorwa kuno kumatebereland, hatizive kuti iri kuenda kupi. Victoria Falls inounza vanhu from all over, maprocedure acho hatizive kuti ari kuenda kupi. Madiamond ariko kwamutare, hatizive kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka tinofungidzira kuti devolution inotibatsira nokuti inenge yakuda kuve ichipa transparency zvakajeka, uyezve kuti vanhu vatokwanisawo kubvunzawo kubatawo vatungamiri kuti ko muri kuitei accountability.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Motsi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita henyu.
Manga makateerera kuna Reverend Motsi vekereke yeBaptist Church kuBulawayo. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemunyika cheFC Platinum chiri kutarisira kuita mashiripiti apo chiri kupinda munhandare nhasi manheru neshasha yemutambo wenhabvu muAfrica yeAl Ahly yekuEgypt kwakare kuCairo mumutambo weCAF Champions League. FC Platinum inofanirwa kukunda mumutambo uyu kana ichida kuramba yakabatidza tariro yayo yekuenda mberi makwikwi aya, asi vamwe vanongorora zvemitambo yenhabvu vanoti uyu mutoro mukuru kwazvo kuchikwata ichi, kunyanga hazvo chichipembedzwa nekutora kwachakaita mukombe weCastellaga Premier Soccer League masvondo maviri adarika. Asi vamwe vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kurova Al Ahly kana yakambokwanisa kurohwa 1-0 neItoil du Sahel yekuTunisia mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi aya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi yemusi wechitatu kusvika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana yemunyika, nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri kuBulawayo. Chikwata cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt, uyo chinofanirwa kurwa semvumba kana chichida kuenderera mberi mumakwikwi aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Standekle Musanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Samisa uthola izifo lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakhona phakathi kwelizwe, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulalelisana lenhlelo ze-MDC eze-Social Democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokuchithelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Kungayisukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamisi wasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukusingezelelela ukuthi sithole lawo manzi.
Umkhosi we-Victoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama-artists avela eSouth Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama-artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because, you know, we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uthola umkhosi lo uqala kusasa ngeSonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomdlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Ibandla le-MDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi okobulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Well, ngisambe lama MP akobulawayo labo senator besi hambise izipho ezisele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzelayo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sixoxe labo, sahlabela sizethekeli zabo. Lokhu kuhambelana nesinqumo sikapresident Shamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningabadala abakhe ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sekuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Shamisa wenza lokhu elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcina. Now we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo, liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zeliso?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilubone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngathi njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Shamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje. Bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulalelisana lenhlelo ze-MDC eze-Social Democracy. Izipho lezihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, izisepa, amadishi okugezela, aborice, flour, into esifana nazenze Israel ukufunakala ngesikhathi sekhisimusi. Hayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kubo othuso somla labo esuka babona enguzi.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeliso umkhokheli webandla le-MTC. Umnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Iningi lithi liqhubeka lingelamanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakobulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphancema limiswe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokhu kwenzakala lezibi zingasabuthwa nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo-Councillor Sikhululekile Moyo wephumula le-Hyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi e-council yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisi ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukuthi singezelele ukuthi sithole lawo manzi. So lapha yindlela yokuthi sizame ukuthi ubulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo amanzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi siyifide ibulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye bekubangela khona lokho ukuthi izindlini zethu bezingasebenzisi wonke, bekusebenze yodwa. So kupampa kwangkhona to ama-reservoirs okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakala naleli kuyabe sivale kule ndawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi ubulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi nedi kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalela?
Angithi kunje ma ngikhangele nganiki i-example ye-ward 17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu laba lonke abekhona ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo, barisile belungiselele ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisukuthi ahamba continuously 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyathe after 48 hours bawathule, sibuye sizivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyeza ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula South, aboMganu ezingani ziqakene ezingafike emagwegweni sayiti ngephumule yami ngapha lapho kwezinye indawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulamaphayipi lapho aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja, abawathola amanzi. Kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zona lezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyukuthi kusebusuku sivalile izimpopho, abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona hlekile, siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane agithigithi ngindawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi, ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala council isithi ayisenelisi ukuvutha izibi njengakuqala abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadala imikhuhlane lengcekeza njalo?
Izibi ngikho njengani elizweni lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibili siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi-ke besiqholisile ngoba yona la ifikele kwivili ngikho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthini izibi leziyana. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono mwethu ongamanga kuhle.
Lo Councillor Sikhululekile Moyo wephumula le-Hyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi yedolobheni lakobulawayo. okwamanje ke silichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Inkomo we-Studio 7 esethulela iziphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namphawa kube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami untungameli Inkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi i-climate change. Lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngomthelela we-climate change. Silomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani.
Yazi indaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani lakudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa imsenya ebingacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu eseselithola kalisaneli. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Besinanzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama-drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphenduke. I-frequency yakhona isi-2 months. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule drought khona, le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu lilinengi, because you are an agro economy. Izulu lingaba linengi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Thina esesikukhangele kakhulu kube ku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku-2030. Yithi i-energy sector i-contributor phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributor kakhulu yi-agriculture, e-contributor almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewal energy, sesiqalisa ukuthuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo, sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona. Kodwa kulomnyaka ozayo sizabe siphuma lomthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo aba-emitha ngayo ama-gases.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-includa ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa lenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-includa izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-target enjalo. Lo nyaka besine-target ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu laba lilutshwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife sithelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikudokisela sikuhlanganisa, thina ithegethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, njalo besixoxa lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Thiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili, okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Chris Gandhi.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Queen Malikwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyabingelela bonke abalaleli. Indaba lapha iyadanisa okumangabisayo. Ithe kuthibona ubukhokheli bethu abulandlonipho ngoba ivini dathi lethu owayethukana laye yifoma wayethu wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo, engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa, ahlukuluzeke kakhulu uyabe esegcwele ukwesaba. Ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu njani kanjalo noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa. Khathesi lo sehlukuluzwa kakhulu eze evalelwa. Nxa kukuthi wayefuna ukumbulala, abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala, indaba kungabangayikhesi wahle wabotshwa. Khathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha, sekumele athathe okutsha ngoba thini i-leadership yethu ngeyokuthatha abafazitshintsha just like dresses. Mina ezowumani ayisibi ukuthi thina abafazi vele asikhangela njengabantu kuleleli lizwe, asilama-rights, asilamalungelo. Nxa umfazi engasapoti akhonokho okwenziwayo ngichiwenga sibili i-leadership uvithi wethu, hhayi si-west thing elizweni, ukuthi vele akulala phesi yakhona. Umfazi angaze abe ngwayiphi iphathi ka-respect, ethole that respect njengomuntu ongumama. Akula muntu ozalwa ngomunye umuntu, bonke bonke bazalwa ngabafazi. Ngakho-ke ngicela ngiyifisa ukuthi nxa kufike endleleni zabo balalele nabo basihloniphe basenze abantu. Umfazi munye sibe nxeba one elifana naye, asihloniphe sibe ngumuntu munye. Baphambanisa i-leadership leyi hayi time abantu benanzelela ukuthi abantu laba vele abasilingelanga, sidinga ukukhokhela obulungileyo obuzaba lenhlonipho yoluntu lonke. Ngiyabonga.
Ye, manje ngokubona kwakho ubona ungani ngezombangazo yini eziyenziwayo, kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe, kumbe kukhona nje okuthaya amanzi kwezombangazo la?
Uyabona umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama lwane, ulemfihlo ezikachiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engavezi imfihlo zakho yiyona le ndlela. Umama lwana ulemfihlo plus uyazi okuningi izinto lokucatha kwezimali zelizwe, uyazi okuningi. So ngale ndlela kaSouth Africa akhulume lokho embangazo kukhona kwaziyo umama lwana. So she must decide yinto ekhona bamsayidensa ukuthi ahlathi ti athikaze ekufa. Ebungcwenye lesele lakhona engaphumi futhi athi abulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshelwe baba wakhe, kuyabe kuzulwa mtizane. Yikho kutshengisela esilizweni lethu ukuthi akula nhlonipho. Nxa kukuthi yena kulwa lomfazi wakhe, umfazi wakhe when it comes to amakhosi bemele amprotect, nomethu engasamfuni abe nguye omprotectayo, abone ukuthi indaba yomfazi wakhe yena njengo-VP amprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu khathesi. Abantu beconcentrate kukhonokho ubona besazi ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbule ngesikhathi era kamgani kwaba lokubotshwa kwabantu ababe ngezimali ama-salaries, ababezinika ama-salaries amaningi, akwathiwa abantu babotshwa babotshwa corruption abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labana kulanto yenziwayo kwahamba nje kwaphelela ngaphansi kwekhapeti. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje ukudayivetha abantu i-attention yokubakhohlisa lukhona kwenzakala bengalwani umnyaka kuma-elections. Now sebekhohlisa ukuthi abantu bakhonsentrate khonokho, bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama lwana vele kathesi nje uyasetshenziswa ispanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo and yena uchiyanga ngoba imele improtect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongufazi. Niya yejojentileyo, ama diamonds echiyazwa aya ngaphi? Yiba abakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khona kukamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulu nje aphuma ebantwini, ngabo mama sibambeni elizweni lakithi eZimbabwe. Sekumele sisukume, simele ilungelo lomuntu ongufazi sonke.
Loke bekungukosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko eZimbabwe. Ebesiqoqa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhla kuhlelo lwethu olweziphathelane labesifazane silomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane ivula indlela Gardens of Uncare Center, unkosikazi Patricia Chabalala, yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Abantwana bami sibizwe ngeCancer, bathabangani bami abase UK nabase Australia babathumezela ukudla okuningi, benza isikhumbuzo, bamfakela le mali nabathenga ukudla, sabenzela ama 7 colors wona lawana. Sathi sifuna sibathe labo lanqabunzima kunzima kanganani ungolo labo badle badle 7 colors wona ziyalizwa ezidliwa ngabalolutho. Sabathumezela lama calculators, ama penseli, okunye akukafiki kuyabuya. Sabenzela abantwana badle ngonkozizi bonke bakholise kakhulu, sabe lesikhumuso enhle edlule eminye iminyaka. Ngoba ngitho ngoba kunzima lonyaka sifuna ukuthi ngenzele umuntu ikhisimusi njengoba sethulekile nangaphasi ukuzenzela amakhisimusi.
Kahle kahle leyo 7 colors okukhulunywa ngayo kuyini?
Besibathe irayisi yabo ele-chicken elamasoseji, sabanika ama-salads abo obitruth, olethisi, okhukhamba, amagubi le namaqanda wona lalamasala zonke siwafakile. Sathi kanje bawadle bakholise banatha lama-drinks abo.
Ye, kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali, ukudla lokunye?
Bayidlalile ikhisimusi benganayo imali ngoba ngibona abaningi nje bedakiwe kumbe bedakwe lilangaleli ngoba basidla ngali ngamaliningi zengqondo ziyadakwa ungalatha. Kodwa badlalile ikhisimusi ubone kunokuhlephumelana, kunokuphana okukhulu. Ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele nje inkomishi ezimbili zerayisi otholileyo la kunika i-drink. Kube lokubambana nje okuthize lokuzwelana lokuphana. Lapho embone khona ukuthi shila ngaleli ngelokuthi lawo lakho kushiyele omunye hlephumele omunye. Kodwa lapho emashop e-town oko-TMI phaobani bani bonke okuphisemseke kugcwele kakhulu. Bekuthengwa kakhulu, abalemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Ezindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa? Amagetsi lamanzi.
Obusihluphe kakhulu ngamanzi. Amagetsi hayi besindawo. Amanzi asihluphile ngoba iye silibele nje asatatazela asathatha mbijana khonokho khonokho ahamba. Idlale nzima ngoba uyakwazi thi ngesikhosi kuyaphekwa imgani yabiphongo iba mningi. Siphile nzima, abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisanga ukupheka into zabo kuthi basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi, besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile, ayafuneka nasemaqendeni nakuyo yonke indawo. So abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamanzi.
Boni ngalo mnyaka ozayo uletha ubungcono yini?
Angazi mntanami kumbe umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi, kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngomnyaka ozaba lokubuyela obuthi. Njengoba uyabona izikolo ziyavulwa nje, kufuneka yonke into. So angazi
umkhathi wakho uyangehlula ukuthi ngokubenze ngendlela eqondileyo.
Leyo ke kuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umqondisi wenhlanganiso yeVulindlela Gardens Orphan Care Center elondoloza intandane njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Kweziphathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock yilo phela ihola elisitshiyagalolunye u 9 o'clock iqembu le Egypt ele Al Ahly lidibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye CAF Champions League enkundleni ye Salam Stadium e Cairo. Ithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelile. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba. Sixoxa lo Thina Shema Woneni oyiqembu lomculo ele Flying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
The whole means of guys, I'm artists okay, are confirmed technically, konke is everything is in place. In terms of I'm artists, some artists are vela South Africa, Botswana, Namibia. In the past we've had I'm artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival. So as much as we can, we see Sibe Lama artists are vela and down as Chennai. Then in terms of our attendance there to Vavila, Botswana, Zimbabwe, obviously South Africa, as far as Mozambique, we have had Abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things were a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year. Abantu usually are in a good mood because it can't evolve. I want to buy words. Service good. Our music is great. I'm an artist there too. They're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Lo Thina Shema Woneni oyiqembu lomculo ele Flying Bantu ongu-ambassador weVictoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje sendichiya ke kumculo ka DJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi.
Next week, we'll be staring.
Yebo ke umculo ka DJ Maphorisa ubusiso awu DJ Thira labanye u DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe ephatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona uqalisa kusasa sizwile ke uthi nashe maoneni oweqembu le Flying Bantu ongo ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuza so amalungiselelo asemaphethelweni kusuza qhubeka umcimbi olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.